Munyore anoona nezvesaro dzombato iri vamurisisi zvai vati vachakwidza nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission sezvo vari neumbowo. Vazizai vati vanoziva kuti zvimwe zvaidiwa kuti munhu akwikwidze musarudzo idzi ndezvekuti aifanira kunge ave nemakore mashanu kana kudarika ari muzano PF, uye izvi zvinoreva kuti vatori venhau ava vagara vari nhengo dzezano PF.
Vanozivana vachiita chizano chavo, vachiita chilakosa chavo, vachipfeka masikavha napurezidendi wavo ikoko. So vanhu vemasikavha ivavava ende isusu nyaya iyoyi tichaitora tichaenda nayo kuzeki tichaenda nayo kuZimbabwe Media Commission.
Vati zvichanetsa kuti vatapi venhau ivava vatape nhau pamisangano yemapato anopikisa nekuti zvave kuzikanwa kuti inhengo dzezano PF.
Ndozvatoda kuti vanhu veZimbabwe Union of Journalists vatarise zvinhu izvezvezvo. Zvinhu zvese zvive ethical, nyika yedu ienderere pamberi. Tive neshanduko, vanovhotera vachamisa, vavhotera vachamisa. Vanovhotera mugara wedu weSikavha vomuvhotera.
Vazvizvai vati havatarisiri kuti vanhu vanoshandira makambani ehurumende akaita seZBC neZimpapers vaite basa vane mapato avakarerekera. Vachakwikwidza sarudzo dzekanzuro muwadi 16 vakamirira MDCT vaDanford Ngadziore vanoti vave kutokanganwa nezveZBC.
So ndinotatongezi ZBC kwandiri is no longer an alternative. Ndakutarisira kuti ndishandisa zvinhu zvemamedia mamwe mapepa so that I reach out to the people.
Vanongorora zvematongerwo enyika muzvare Gladys Shatwayo vati zviri kuitika zvinoratidza pachena kuti sei mitemo yekutapwa kwenhau nekutepenyura ichifanira kuvandudzwa.
And tikatarisa isusu takuzotarisa tichiona kuti zvinei kuchimbotadza kutwa mamedia reforms toona futi kuti vacho vanopepeta nhau ndo vanenge vaakumira vari kuboka rezano PF vachikondesta maelections. Toona kuti ndosaka vasingakadzi maprocesses emamwe mapolitical parties nekuti vane bato pavanenge vari.
Mukuru weZBC vaPatrick Mavura vaudza Studio 7 kuti kambani yavo inobvumidza kuti vashandi vayo vanenge vachida kupinda musarudzo vatore mazuva avo ezororo kuti vandotsvaga rutsigiro nekukwikwidza vakamirira mapato avanoda. Vati vashandi ava vakasununguka kudzoka kubasa kana vachinge vakundikana, asi chinodiwa ndechekuti vatevedze mutemo webasa chete. Vamavhura vati tendai munengwa. Andrew Neshamba, Richmond Siya Kurima naOpile Marupi vakatevedza zvese zvinodiwa pabasa, nekudaro hapana chavakakanganisa. Marupi akakunda musarudzo idzi, uye vamavhura vati ari kuenderera mberi uye anozosiya basa kana achinge akunda musarudzo dzezek. Asi vaNigel Nyamutumbu vachitaura vakamirira masangano anomirira vatapi venhau musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vati hapana chakashata kuti vatore venhau vapinde mune zvematongerwo enyika, asi havafaniri kuita izvi vari pabasa. Vati veruzhinji havazonzwisisa kuti chii chiri kuitika, zvikuru sei kana vatapi venhau vakaita zvematongerwo enyika vachiri pabasa.
Chinhu chinosvibisa indastri yedu, chinhu chisingape mukova wakanaka. Saka tinenge tava kuzoonawo kuti ndeyati mamwe matanho atingatori.
Mapato anopikisa munyika pamwe neveruzhinji vanochema-chema kuti ZBC neZimpapers dzinoita basa dzakarerekera kubato rezano PF, uye vanoti sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana izvi zvikaramba zvichiitika. Pane bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo uye zvimwe zvinonzi zvigadziriswe mubhiri iri. Mashandiro eZBC neZimpapers kuti dzipe mikana yakaenzana kumapato ese ezvematongerwo enyika pakuburitsa nhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.